muzvare Roslyn Mube vanoti vakazvarwa vaine chipo chekugadzira nekusona mbatya zvekuti pavaikura vaiti vakatengerwa zvipfeko nevabereki vavo vaipedzisira vachinja zvipfeko izvi vogadzira zvavo zvavanoda. Muzvare Mube avo vave nebhizimisi rokusona mbatya kusanganisira dzinopfekwa nevamwe vanhu vane mukurumbira vanoti vakazodzidzira havo zvekusona mbatya pane imwe nguva asi vanoti vanoimba nechavanoti chipo chekuzvarwa nacho.
Ndiri kuita nezvedesigning. I'm very passionate about designing. Ndiri kusona hembe dzakanaka, ndiri kudesignira macelebrities, ndiri kupfekedza vanhu mavideo shoots avo ndovadesignira. Kana vechienda kuma shows then whatsoever ndova designera nhumbi dzavo. You can come, I can also design for you. Ndokufekedza ne body shape yako to discuss kuti wewe unofanira kufeka nhumbi dzakaita sei.
Muzvare Mube ndemumwe wemadzimai makumi matatu vanobva kuchamhembe kwenyika vari kudzidziswa zvakasiyana-siyana pamusoro pebhizimisi pasi pechirongwa chesangano reprofessional women, women executives and business women's forum kana kuti ProWeb. Vanoti kusvika pari zvino vadzidza zvakawanda pamusoro pezvekuve mubhizimisi kusanganisira zvimwe zvinhu zvavaisakoshesa zvakadai sekuti mari inochengetedzwa sei.
I was just randomly doing it. I didn't even kuziva kuti ndofanira kuisa mari mubhengi. Ndikauya kuProWeb. ProWeb akandidzidzisa kuti mari yako you have to separate it. Munoisa mubhengi yebusiness separate account. Usanganisa because you end up not knowing zvaunoita zvebusiness rako. Takadzidziswa even kunyora business plan. It was a hectic moment. Asi ndinoda kuvatenda zvikuru nekuti I never thought kuti ndinganyora business plan 20 pages ndichitaura nezvebusiness rangu ndichiita market research ndichifind out kuti market yangu ndevapi vandinosonera vandinoda kuti vatenge kwandiri. First ndanga ndichingotengesa chete asi ndanisingazive kuti I have to have a niche market. Ndanisingazive.
Amai Adelaide Muchetu ndemumwe wemadzimai ari kudzidziswawo nezvebhizimisi pasi pechirongwa cheProWeb. Amai Muchetu anoti vave nemakore akati kuti vachiita basa rekuronga ungano dzakaita semichato kana ndufu zvinozivikanwa muchirungu kunzi event management. Vanotiwo kuvekwawo muchirongwa chekudzidziswa zvebhizimisi kuri kuvabatsira zvikuru.
Kuevent management isusu tinenge tichiona nezvekugadzirisa mafunction ingave muchato ingave nhamo tinenge tichiedza kuti zvinhu zvese zvive neorder. Mazuva ano munongoonawo kwaane maorganizations anoona kuti vanhu vavigwa zvakanaka isu tobva tabatana navo tichiona kuti kuchikafu kuorganiza kubva pakutanga kwenhamo kusvika pakupera kwayo zvinhu zviri kuitwa zvakanaka. Pamuchato iyezve tinongoita izvozvo futi tinobatsirana nevachati kuvatsvagira nzvimbo yekuti vasanganidzwe zvinoenderanawo nehomwe yavo. Saka ProWeb iyi yandibatsira kuti ndigonewo kana kuzvimaketa kuti ndizive kuti marketing plan yakakosha chii iyezve ndinoironga sei. Neaccounting ndandisina basa nezvekuaccounts ndaingoti chero mari yapinda asi iyezvino ndakunzwisisa kuti kune anonzi macash flows kune anonzi mafinancial plans.
Amai Moira Ngaru ndiwo mukuru mukuru wesangano reProWeb. Amai Ngaru anoti sangano ravo rakatanga kudzidzisa vanhukadzi zvakasiyana-siyana mune zvemabhizimisi mugore ra2015 mushure mekuona kukosha kwemabasa anoitwa nemadzimai. Pagore rega rega sangano reProWeb rinodzidzisa madzimai makumi matanhatu kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika uye zvidzidzo izvo zvinoitwa kamwe chete pavhiki mukati memwedzi miviri kusvika gore rapera. Amai Ngaru anoti madzimai aya anosarudzwa zvichienderana nepfungwa dzavainadzo dzemabhizimisi avo uye vanobhadhara mari shoma kuitira kuti vave muchirongwa ichi.
Kana tatarisana nekudzidzisana kudai izvi tinosangana todzidziswa vodzokera kumabasa kwemabhizimisi kwavo kunoedza kuita zvese zvavanenge vadzidza zviya. Kana vazviita vodzoka zvakare toona kuti tiwandudze zvakare kutrena kuya tichienderera mberi. Tiri kuona kuti zviri kubatsira madzimai iyi zvakanyanyisa. Tinotiwa nemamadzimai akatowana maawards yekuti vaakugona kurana mabhizinesi avo. Tine mudzimai umwe akatowana awards yeZNCC. Tine madzimai zvino vaakutogona kunoshambadza kunze kwenyika. Tine madzimai iyezvino vari kutaura kuti vaakugona kubata mabhizinesi avo zvichiwandudza upenyu hwavo pachavo. Mhuri dzavo dzaakutobudirira nenyaya yekusimudzira mabhizinesi avo.
Muzvare Violet Mute inyanzvi munyaya dzekuongorora mashandisirwo emari uye inhengo yeInstitute of Public Auditors. Muzare mutiwa ne kambani yavo inoita basa rekuongorora mashandisirwo anoita mari uye vanoti zvidzidzo zvavari kuwana pamwe nekusangana nemamwe madzimai anoita zvemabhizimisi zviri kuvabatsira zvikuru.
Vakava nokuti empower kuti zvo wakadaro even uri a professional unogona kuto create employment. Saka zvakava nokundisimbisa even navy way yandandichiita ndandichiita pamwe ndichitya pamwe ndisina shuwa nezvandandichiita nazvo asi proweb yakati batsira kuti simbisa kuti zvo aiwaka nezvaungori nechipo chauinacho ichocho ya ewina uya kwandaita kuproweb kwandibatsira kuti ndigone kusangana nemamwe ma entrepreneurs and also mubusiness rangu ndinoita zvokuregister macompanies. Ndinoita kuti zvondibatsire ma SMEs kuregister macompanies avo zvokuva encourage kuti zvovaregister macompanies avo aformalizwe nokuti vazhinji vacho vanongoshanda nezvipo zvavainazvo vasiri registered and also ndiri kuva encourage kuti zvovagone kubhadhara mataxes avo taxation. Also ndiri kutobatsirana neve proweb kupa futi information yokuti zvo even ma SMEs andiri kusangana nawo vazhinji vacho vari creative vamwe vari very innovative but vanenge vachifanira kuti zvovaregistechi intellectual property yavo nokuti vazhinji havatorina ruzivo irworwo.
Amai Mariet Mpala, avo vave nenguva vachiita zvekubatsira vanhu vakwegura pachena, ndemumwe wemadzimai ari kudzidziswa utungamiri mumabhizimisi pasi pechirongwa cheProweb. Amai Mpala vanoti nekuda kwedzidziso yavari kuwana, vanotarisira kuti munguva pfupi inotevera, vachave mumwe wevatungamiri vakanaka vemunzvimbo yavanogara.
Ndandajaira concept charity work yokupa chete, saka mubhizinesi. Hazvidi kungopa zvinoda kuti useparate manitsi ako personally neebusiness zvisake zvinhu zvinosanganiswa izvo chine chanyanya kundifadza futi patraining yedu izvi ndechekuti izvo zvinobatsira kuti kuve leader maleadership qualities haizvozvo zvanyanya kundifadza nokuti neni ndiye future I want to be a leader saka zvatondibatsira sereke.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti chirongwa chekudzidzisa madzimai ari mumabhizimisi kuti avandudze mabhizimisi avo chinogona kubatsira mukusimudzira upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.